dinay waraso kuti inyaya yakatina cage zvaiwo kune vaya vachawana mari yacho kusvika ipapo asino kuona kwandinoita ufumi hwenyika zvicharemera kambani dzakawanda nevanhu vakawanda kubhadhara mutero so kuremerwa kwavava vakangozviita pakusvika kuti vazoita chikwereti chakaita saichocho nokuti ufumi hwenyika hwusati hwanyatsokuvandudzika kuti makambani kana navanhu vawane mari yakati wandei yokuti vakwanise kubhadhara mitero iyoyo saka maonero angu ndokuti hurumende yadii kuti dai yaregereravo chimwe chikamu kana kuti zvose zvazvino zvikwereti izvozvo pamwe yoregerava mabhizinesi pamwe vangavhurika ruoko rwavo rwemari vakakwanisawo kuhaya vanhu kupa vanhu mabasa akawanda ipapa panogona kuremera kambani pamwe nokuremera vanhu zvino kuti pamwe kuti kambani idzodzi dzizowana mari iyoyo yazonzi kwanzi musi wa 30 June uyo zvichaitoita kuti pamwe vadzinge vamwe vanhu mabasa kuti vaseze mari inozokwanisa kubhadhara zvikwereti izvozvo asi padanho ratiri ino noupfumi hwenyika handioni kuti tine mutambara kedu wekuti tikwanise kutingava muvanhu mabasa kutiware mari dzakaita saidzodzo isi
asi ka hurumende ikashaya mari dzemutero idzi Dr. Masocha iyo inozokwanisawo kushanda sei
hurumende zvainofanira kuita ndezvokuti inofanira kugadzirisa kuvhara maburi agara anobuda nemari achidonha nemari muhomwe yavo nokuti tinoona sekuti ino vanenge vachitambisa dzimwe mari nokutenga motikari after mota dzokuti vazotengera vapi vehurumende vazotengera madzishe vazotengera zvino saka mawaniro andinoona kuti hurumende ingaita mari hwani ndiwayo kuti vakwanise kuvhara maburi anobudawo dzine dzimwe mari dzasingafaniri kuinda ikoko number 2 ndokuti kana tikatsigira makambani edu iwaya atoda kuti atibhadhare taxi ane zvikwereti aya tikamapa rutsigiro anozokwanisa kuvhura mamwe mabasa kuvanhu makambani iwayo akawanisa vanhu mabasa zvinozoita kuti vanhu ivavo vanowana mabasa vabhadhare chii vabhadhare mutero kuhurumende yemari yavanohora iyoyo inonzi income tax iyei hurumende inokwanisa kupfuurira mberi asi hurumende wokuti ikwanisewo kubudirira kuita mabasa ayo ka ngaitewo ikwanisewo kusungirira bhande ravo chaizvo nokuti hapanawo nemari yacho vanhu havana hurumende hainawo mari saka hapana vanofanira kurarama achipfuura nyemba nomusana iyo nyika isina mari saka hurumende ngaizvisungevo sekuzvisunga kuri kuita ruzhinji rwezimbabwe
asi pane mumwe muenzaniso wenyika here Dr. Masocha iri kuita zvamuri kutaura izvozvo zvekuti hurumende imbokanganwirawo ivo vemabhizimisi ava nyaya dzemitero idzi kuti vakwanise kunge vachikudza mabasa kuti vanhu vawanewo ivo mabasa acho
dziriko nyika dzizhinji dzinoita saizvozvo tinotarisa isu zvakaitwa neamerica pakutanga kwegore apa kuti vakabva vadzasa mutero chaizvo wava mabhizinesi ava nokubva vawana mari yakawanda vamabhizinesi ava mabasa adi avhurika kumakambani iwawo makambani iwawo futi mamwe acho akaregererwa taxi idzodzo akadzasirwa taxi idzodzo akabva adi akabva apa vashandi vacho bonus vava vasina kumbopuwa mabonus makore akawanda ikoko kusimbisa homwe dzavanhu ndo vanozoenda muzvitoro vondotenga muzvitoro vozoenda kunana mbare vondotenga nemari idzodzo saka mukaona zvinoitwa nenyika yeamerica ichiita izvozvo kukangamwira mataxi aya makambani mahombe isu ngatizamawo kunangana negwara iroro nokuti igwara rinoita kuti upfumi hwenyika kubve hwasununguka kana vanhu vachidi kana vanhu vachizohaiwa kumabasa